kana tikatarisa mashandiro eEuropean Union hakuna chinoshambisa pane zvavataura nekuti chavari kutiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa mutemo weZimbabwe uri kutedzerwa zviri pamutemo kana makateerera matauro avaita vapa mhenzaniso yevanyori venhau vakasungwa nemamwe vanhu vemapato akasiyana siyana akasungwa asi kutaura chokwadi havasi kutaura kuti vanhu avakasungwa vapara mhosva Zimbabwe haina mutemo wekuti munhu anenge ari mutori wenhau haafaniri kusungwa ine mutemo wekuti munhu wese akatyora mutemo anosungwa EU haisi kutibatsira mukuongorora chokwadi
tanzwa vachiti zvirango izvi hazvina zvazvinokanganisa kuvana vezimbabwe munoti
chokwadi chekuti chirango chese chinotori nepachinokanganisa vana vezimbabwe mhuri yezimbabwe yese kana vachinge vanyeba kuti vari kungobata chete Zimbabwe Defence Industries tangai matarisa kuti paZimbabwe Defence Industries chinoemploya vanhu vangani imhuri idzodzi musoro wega wega uri pabasa apa imhuri dzinenge dzakuafektwa nekuti basa ravo harichanyatsoshanda havachatengesa zvavanogadzira kuDefence Industry zvakaita sezvombo nei havachakwanisa kutenga zvombo kuti nyika idzi inyika yakasimba inofanirwa kunge ine mauto ane zvombo zvakasimba ndozvinoita kuti ikonomi yenyu isimbewo inoratidza nestrength inenge ine mauto enyu saka kana vachinge vati havachatengesera Zimbabwe zvombo hakuna mutori wenhau vakasungwa nemasoja vakasungwa nemapurisa saka isi kuti vari kunanga mwongo wenyika vari kunanga pane power base yenyika zano ravo harisine kwekugadzira matongerwo evanhu akanaka pamutemo asi zano ravo ndirekubvisa hurumende nechisimba kana muchiwandewande chekunyevedzera kunge vane hanya nekodzero yevana vezimbabwe
tiri kuonawo iyo European Union Dr. Mavaza iri kuti yakazvipira yakatogadzirira kuita hurukuro nezimbabwe munoona here hurumende ichitevera zviri kudiwa neEuropean Union izvi
zviri kuita European Union zvakafanana nekuti munhu anenge akaputsika pahuru wokuvhara munhu obva ataura newe tida kutishaurirani unobvuma here in other words vanoda kumanikidza hurumende yezimbabwe kuti itaurirani iudzwe zvekuita iudzwe matongerwo anoda kuitwa vana vezimbabwe vanosarudza matongerwo avanoda kuitwa